MDC yakapedza Congress yayo zvakanaka, zvakadadisa. Kubva parwendo rwatakaita tichienda kuma provinces tichiosvika paNational Congress, MDC yakataridza kuti ine gwara, yakaseta gwara rokuti tichibva pano tichienda mberi tinofanira kuwina manext elections, tofanira kubatanidza vanhu, tofanira kuti bato redu rive richionekwa sebato rakasiyana nezanu PF zvakanyanya, richapa bundutso kuvanhu uye richapa kuti vanhu vaiva netarisiro yokuti zvechokwadi. Iri bato ndo bato rinogona kutorwa serious.
Maka doma imi se bato yatingati executive yenyu ne vamwe vatungamiri mubato imomo, mukatudza kuti vanenge vachita vachita basa rei chaizvo?
Executive yedu ino inoita kuti titore vanhu kubva kuma provinces vatatu vatatu from each province. Yozoita zvekuti president vasarudza vanhu 15 vanenge vachiinda muexecutive imomo. Izvo ndo zvatakaita, maprovinces vakasubmita vanhu vavo, indikasarudzawo 15 vanotopinda muexecutive. Tikabudirira pamberi tichisarudzazve vatinoti vandakapa zvinhano zvekuti iwe unenge uchikutarira nguva kwakati, iwe unenge uchitaura kwakati. Tine mabato maviri, kune yatinoti maexecutive committees, awa ndo makomiti anotarira zviri mumusangano. Nyaya dzeadministration, nyaya dzeelection, nyaya dzedisipline. So ndo mamapato mamapato awa ndeyekuti vanhu vataridze kuvanhu kuti MDC inombomirira chii, kana tichitaura nyaya dzedzidzo, tichitaura nyaya dzeminta, tichitaura nyaya dzemapato akasiyana siyana ehurumende. Saka izvo ndo zvatakapedza kuita paexecutive yakapfuura.
Munotarisira kuti vangabatsirane sei nemhuri yeZimbabwe, asi tinoziva dumbu kuti buri bato rinenge richipikisa?
Aiwa, ka blessing. Isusu tiri bato rinokwikwidza, hatisi muhurumende. Tinongoda kutaridza vanhu kuti mukatipa mukana wokuti titungamirire nyika, izvi ndo zvatinokwanisa kuitirai. But unongozivawo zvimwe zvinoita ndezvekuti zvinozoita vanhu vezano kuti zvikomba kusekana mundiro yenhopi, kuti hapana zvavainazvo, but ivo vakapinda zvokubamba. Iye zvinotarira mune vanotaura vega kuti haati hazvitatu, kana muchionawo nezvavari munongoona kuti ha vari kutsurundzuta.
Tichitarisa zveduwo zviri muzanu PF, hongu hatingatongere baba wepanext door vatsvangirai, asi muri kuonawo sei mapishapisha ari mubato iri?
Isi tiri kuona vanhu vari kutatsurana zvisina kana hunhu. Dambudziko rinozovapo nderokuti vachidaro ndo vari kutungamirira nyika, kana zvinobva zvaafekta vanhu vakawanda. Vari kunyanya kutarisa nyaya yekuti abviswa ndiani, anezenge aripo ndiani. But imba iri kutsva, imba iri kutsva, mumbotanga kurovana imi iyo imba ichitsva. Nyika ino inoda vanhu vari serious, inoda vanhu vane tarisiro rokuti ngetobetsera sei vanhu. Haidi vanhu vanongoramba vakatarisira pane zvavo chete, upi midoka. Vada kuona hurumende ichitaridza kuti ine pairi kutora nyika ino ichienda. That's why ndichiti zvinhu zvinonyadzisa kuti tione varume vakuru vachisvika pasteji yakadaro.
Ko, munoona sei matungamirirwo ari kuitwa bato iri nababa naamai Mugabe?
Manetsero azvo ndezvokuti vamugabe vakura, mai vacho hatione vachibatanidza vana. Saka kungobharanyura, kubvanganyura zvakavakwa makore akawanda. Kana vanoti zanu PF ibato rerusununguko, yatoti revolutionary party, urevolutionary wacho handichahuoni. Kwanguva mazvake mazvake kuti vakwanise kubatana kuti vaite chinhu chinoita kuti vana vezimbabwe vagofamba vachienda mberi, ina handizvioni.
Asi vamwe vari kuti vatsvangirai vari kungotorawo masimba mubumbiro sezviri kuitwa navamugabe vachidoma vanhu, munoti kudini mashoko?
Aiwa, kanai blessing. Vamugabe vakati ndindakuapoenda munhu wese, vatsvangirai vakati munhu ngaaende kucongress anoelektwa navanhu. Saka ipapo pakufananidza kwai kuti fananidza ipapo mungandifananidza constitution yedu haina mbochinja kuti indipe masimba iwayo. Amugabe vakatora masimba ese ndo vakapoenda munhu wese. Saka mukatarira Congress yeMDC neCongress yeZANU munoona mutsauko wokuti iparty inoteera democracy, iparty inoteera munhu. Iye zvino ZANU PF haisiri party yavanhu, yaparty yomunhu.
Tichitarisawo nyaya yesarudzo, vatsvangirai bato renyu runogaro chema chema nevamwe vese vanopikisa kuti sarudzo dzinenge dzichibirwa. Muri kuita sei kubva iko zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2018 kuti zvinhu izvi zvisaramba zvichiitika?
Tinoda kuudza maZimbabweans kuti isusu tinoda kuti varambe vachibhiriva kuti shanduko inouya nevhoti. Nao kuti vanhu varambe vachibhiriva shanduko inouya nevhoti, vanofanira kunge vachiziva kuti havazobirirwezve zvakare. Saka isusu tiri kusenza kumeka shuwa kuti zvese zvaachitika makore ekubira aya, voters roll, violence, matraditional leaders, zvimwe zvaachitika, tichasenza zvakasimbisisa kumeka shuwa kuti hazvichabve zvakaitika futi.
Tichiendawo mberi, nyaya iri kunyanyobata bata vanhu vezimbabwe vakawanda inyaya yekushaya mabasa. Manifesto yenyu kana kuti gwaro rekuti kana masarudzwa kutungamira nyika mungaite sei, makataura kuti munokwanisa kuti nge muchiumba mabasa anosvika kana kuti miriyoni, mungati zvingakwanisika sei?
Zvinokwanisika chete kucreata mabasa iwayo kana hurumende iri pachena isingadi kubira kana kuti corruption isingadi kubira zvino. Kana hurumende ine atinoti mapolicies ari clear, basa rehurumende ndirokumeka shuwa kuti munhu wese awane opportunity yokuti awane zvinomubatsira. Zvatiri kuona zviri kuitwa neZANU PF ndezvokuti kana waziva injake njake. Saka isu tinobhiruka kuti tikacreata condition, vanhu vanobva kunze vanobva vaona kuti zvechokwadi, mari dzavo hadzisi kubiwa. Saka vanoisa mari muno uye votodzidza nokama navamwe tisingatukani navamwe. Tochiona kuti upfumi hwenyika uhu hunosumudzirwa nekurima here, nekumamaini here, nevanotivhakachira here, neindastri here. Zvinhu zvamunoona masectors iwayo ese haachakwanisi kufamba nokuti akaurawa neZANU PF. Isi ndo zvatiri kuti tinogona kurivhesa that tigokwanisa kutanga kucreata mabasa evanhu kana masectors iwayo ese asumuka.
Mubvunzo wekupedzisira kuri kuti masangana nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki, mungati kudii kwavari mushure mekunge vanhu vaverenga gwaro riya rinonzi Kampepe election report ranga richitaura iro kuti sarudzo dzakanzi navaMbeki dzainge dzafambiswa zvakanaka, hadzina kuunge dzafambiswa zvakanaka neZANU PF?
Hava, vaMbeki ndinongoti mukoma makadziya moto wembavha. Zvamakaita muchitsigira zvinhu zvakaitwa naMugabe, zvinhu zvicharamba zvichikunetsai kusvika mafa, nokuti chamakaita makavharira kuti vana veZimbabwe vasarudze hurumende yavanoda. Izvi hatigoni kudzora manzwi iwayo nokuti ndo zvakaitika.